Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tishitete nyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wechishanu gunyana 24, 2021. Makateerera kustudio 7 nepfinyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga kandemiri ndichitepfenyura ndiri kumba senzira yekuzvidzivirira kuchirwere cheCOVID-19 ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Of course, not easy kana sinzi kwa manamba akadero. Tiona zvakare kuti manamba evanhu vari kubatwa neCOVID-19 ari kukwira. Tatoda kunyanya kuziva ndechekuti vanhu ava vari kurwara here kana kuti vanhu ava vangobatwa paroutine screening nokuti zvinoti siviane.
Nyanzvi mune zveutano dzonetsekana nekukwira zvakare kwehuwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere cheCOVID-19 zvikuru muzvikoro.
Nyika ino Zimbabwe yaita dambudziko revanhu vandanda pamusoro pemitemo kuda kuvhiringa nekubhenengura mutemo wenyika. Izvozvo vaidzinga maMPs, macouncillors evanhu akasarudzwa nevanhu under MDC Alliance Party vachiti aiwa wazodai zvisiri pamutemo. So isusu tonga tichiti aiwa mutemo unofanira kunge uchitevedzerwa ende mutemo unozikanwa. Aizvo inyaya yekuvanhu vanonga vachida kupidikudza mutemo nokuti vane masimba vachimashandisa zvisizvo.
MDC Alliance inoti dai mitemo ichitevedzwa sezvairi hakuna nhengo dzayo dzingadai dzichidzingwa muparamende.
Kwata chedu chiri kufara zvikuru nekudzokera kubasa mushure mekunge vakange vakagara uyezve vari kutarisira zvikuru. Saka aiwa vakomana vari kunzwa manyukunyuku nesuwo varairidzi vacho tiri kunzwawo manyukunyuku. Management yese iri kunzwa manyukunyuku uyezve vatsigiri vedu vari kufara.
Varairidzi vezvikwata zvenhabvu yepamusoro yePremier Soccer League vanoti vakagadzirira kutanga mitambo yenhabvu mwedzi unouya. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Nyanzvi mune zveutano dzinoti dziri kunetsekana nekukwira zvakare kwehuwandu hwevanhu vave kufa pamwe nekubatwa nechirwere cheCOVID-19 zvikuru muzvikoro. Izvi zvinotevera mashoko akaburitswa nezuro nebazi rezveutano ekuti vanhu vasere vakafa neCOVID-19 uye vamwe mazana matatu nemakumi matatu kana kuti 330 vakawanikwa vaine COVID-19 nezuro wakare. Pavanhu vakawanikwa vaine denda reCOVID-19 mazana maviri nemakumi maviri nevapfumbamwe kana kuti 229 kana kuti zvikamu makumi matanhatu nezvipfumbamwe kubva muzana kana kuti 69% vana vechikoro. Mumashoko aro bazi rezveutano rakazivisa kuti vana vechikoro makumi maviri nevatanhatu vakawanikwa vaine denda iri kumashanaland East, makumi maviri nevasere kumidlands, gumi nevana kumanikaland, kuchitiwo makumi mana nevasere kumasvingo. Kudunhu rematevereland North vana makumi maviri nevatatu kana kuti 23 vakawanikwa vaine COVID-19 mumwe chete kuvulawayo kuchizoti makumi masere nevapfumbamwe kumashanaland Central. Mutauriri webazi rezveutano vaDonald Mujiri vanoti kubva pakavhurwa zvakare zvikoro musi wa30 Nyamavhuvhu gore rino kusvika nezuro vana vechikoro chiuru nemazana maviri ane makumi masere nemumwe kana kuti 1281 uye varairidzi zana nemakumi matatu nemumwe chete kana kuti 131 vakawanikwa vaine COVID-19 nyika yose. Vamujiri vanotiwo huwandu hwevana vari kuwanikwa vaine COVID-19 huzhinji huri muzvikoro zvine vana vanogara pachikoro kana kuti maboarding schools. Vanotiwo havadi kuendeswa kuzvipatara vana ava sezvo vasiri kurwara zvakanyanya. Vamujiri vanotiwo bazi ravo riri kuzivisawo nyika yose pamwe nevabereki vane vana vakawanikwa vaine denda iri kuti vasatya zvavo sezvo pari kutorwa matanho akakodzera ekuchengetedza utano hwevana vane COVID-19.
Bazi reutano nekurerwa kwevana rinoda kuzivisa vateereri nezvinyorwa zvecovid-19 ivari kunzi makesi kuzvikoro zvose nyika yose. Bamzu was after Bamswa 3 August 2021. Kuberamswa 23 September 2021. Owan wapini 1,281 Bana. Pose 131 ma teacher. Our tester positive for COVID-19 Igayose. As usual, one was wearing it. Chirifu report was a cheaper. I think I did boarding secondary schools. Igayose. Zijifurikiza, there's a violence. It would be mounted the ministry, but if I don't have a church, the bus, the primary and secondary education. Ivo Varbushanisa, Achingati, joined the operational plan for the coordinated prevention and management of COVID-19 pandemic, which goes all.
Saka iyo ma cases kana kuti urwere uri kuwanikwa muzvikoro wakasimba zvakadi vamujiri.
Zvinyorwa zvese zvema cases esewayaya. Ma case atikati ari mild. Asingadi kuti vana vaende kuzvipatara. Hapana kana mwana patakarasikirwa naye ane zvose zvakarekodwa izvi. Naizvozvo minisiri engangoshuvire kuti izvise vateverereri nevabereki kuti hurumende iri kushingaira kuti iite zvainokwanisa kuti zvirwere izvi zvange zvisingatashuki zvikoro nenharaunda yakatenderera.
Saka matanho api ari kutorwa nebazi renyu kudzivirira kupararira kwedenda iri muzvikoro imomo nemunharaunda dzakapoteredza.
Hurumende iri kuinkriza yatikati increase COVID-19 testing of all the suspected cases on sites. Ozoita zveisolation nemanagement of all cases and the affected schools. Tokwananda ina all the learners that have been exposed to their schools. Kureta yatikati restriction of movement. Kupinda nekukuda kwe atingati affected learning institution kana zvikoro kusvika pasisina macases ivayo. Zvichida izvo kuti even vabereki havasi kubvumidzwa vashanyire vana. And there's a vaccination of eligible population within the schools. There's a surrounding community zvekuenderera mberi nekudzidzisa nharaunda nezvikoro nenyaya COVID-19. Asi bazi reutano rekungokurudzira kuti muzvikoro imomo zvakangova zvavanga zviine macases nemacommunities kuti varambe vachiita izvo zvinosungirwa WHO kuti vaite.
Mutauriri webazi rezveutano vaDonald Mujiri vachitaura vari parunare muHarare nestudio 7. Vakaumbwa vegurukota rezveutano muhurumende yemubatanidzwa uye vari munyori wezveutano muMDC Alliance Dr. Henry Madzorera. Vanoti kunyanga hazvo zvichityisa kuti vana vechikoro vari kuwanikwa vaine COVID-19 wakawanda, zvakati siyanei pakati pemunhu anowanikwa aine COVID-19 mushure mekuvhenekwa asi iye asina chaari kunzwa neuyo anowanikwa aine denda iri mushure mekunge arwara.
Of course, it's not chisei kana chinzwikwa manhamba akadero. Tichiona zvakare kuti manhamba evanhu vari kubatwa neCOVID-19 ari kukwira. Chatoda kunyanya kuziva ndechekuti vanhu ava vari kurwara here kana kuti vanhu ava vangobatwa paroutine screening, nokuti zvinoti sivianei. Handifunga kuti pane routine screening yatatamboita in the community, any community at large. Saka kana toita routine screening kuvana vechikoro toenzanisa mafiga neevanhu vari kutorwara kare vari kubatwa nokuti varwara, zvinoti ipe a false impression. Asi hatingangokurudzira hurumende ndeyekuti ngatisimbisei matanho okudzivirira COVID-19 muzvikoro. Vakatovhura kare against advice yema teachers union and so forth. Kuti even pakati pevana vechikoro pasawana unobatwa nechirwere ichi, nokuti panozowana umwe unorwarisa akofa. Zviri kuita tarnish our image senyika.
Asi mubereki akanzwa kuti mwana wake abatwa aine COVID-19 kuchikoro kunyange iri routine testing yamuri kutaura iyoyo, hazviiti here kuti pave neutyirwa kweupenyu hwemwana ipapo?
Kana munhu atoera uzwa kunzi une COVID-19 zvinorovesa hana, nyangwe anga asina chaari kunzwa anototanga kunzwa something changa chisipo. Saka zvinorovesa hana dzevabereki, zvinorovesa hana dzevana vechikoro. Saka panofanira kuwanikwa pave nenzira dzekukansela vanhu vacho vanenge vanzi une COVID-19 nekunzwisisa kuti vari kurwara here. Tozavabereki the correct picture, kwete kusiya vabereki vari murima vasingazivi kuti mwana wavo wanzi akabatwa COVID-19 ari kurwara here kana kuti haasi kurwara. Kunzi haoneki, vabereki vangogara murima kozi hakuna visitation kunoko.
Itanzwawo bazi reutano riri kutaura kuti riri kutora matanho akasiyana-siyana ekudzivirira kupararira kwedenda irori muzvikoro. Munoona zvese izvo zvichibudirira here kana kuti anogona kunge angori mashoko chete?
Amatanho chaiva vari kutora hapana. kana nokuti vagara vasikundikana even in the normal ordinary community zvinhu zvese zvoda mari kai zvino kana vasina mari yavari kuisa panzvimbo tichingonzwa vatichachema chema kuti hakuna sanitizer hakuna protective equipment hakuna chii mamatanha vanotaura vanozvagona sei vasikagona izvonhu zviri basic inyaya yekungoti vanhu isu pachedu ngatizvidzivirirei ngatitorei nyaya tiimusi maoko edu tozvidzivirira tega vana vechikoro ngavazvidzivirire vega they are on their own hapana anovabetsera
ava vanga vari vaimbo vegurukota rezveutano muhurumende yemubatanidzwa uye vari munyori wezveutano mumdc alliance dr henry madzorera vari parunare kukwekwe nestudio 7 zvichakadaro uwandu hwevanhu vafa nechirwere checovid-19 munyika yose vava zviuru zvina nemazana matanhatu kana kuti 4600 ukuwo vanhu vabatwa nechirwere checovid-19 kubva zvachatanga vava zviuru zana zvine makumi maviri nezvipfumbamwe nezana nemakumi matatu nevana kana kuti 129,134 kusvika pakupera kwezuva nezuro vanhu vabayiwa nhomba yekutanga yekudzivirira chirwere checovid-19 vakanga vava mamiriyoni matatu nezviuru zvisere nemazana matatu ane makumi matatu nevashanu kana kuti 3,008,335 vanhu vabayiwa nhomba dzose mbiri vave mamiriyoni maviri nezviuru zana nemakumi mashanu nezvinomwe nemazana matanhatu ane makumi mana nevaviri kana kuti 2,157,642 uwandu uhwu hunogona kukwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvayawana muongororo dzaitwa nhasi hurumende inoti ine urongwa hwekubaya nhomba yecovid-19 vanhu mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere ichi MDC Alliance inoti kana mitemo ikatevedzwa sezvairi hakuna nhengo dzebato rayo dzingadai dzichidzingwa nemamwe mapato kubva mudare resenate rehouse of assembly pamwe nemakanzuru Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera
vachitaura mushure memutongo wakapiwa nedare rehigh court nezuro kuti nhengo dzemdc alliance nanhatu idzo dzaive dzadzingwa kuti dzimirire vanhu nechimwe chikwata chepeople's democratic party PDP mutevedzeri wemutauriri wemdc alliance vaclifford hlatshwayo vati nhengo dzavo dzakasarudzwa nevanhu nekudaro panga pasina chikonzero chekuti dzidzingwe
nyika ino yezimbabwe yaita dambudziko revanhu vandanda pamusoro pemitemo kuda kuvhiringa nekubhenengura mutemo wenyika izvozvo vaidzinga maMPs macancellors evanhu akasarudzwa nevanhu under MDC Alliance Party vachiti aiwa wazodai wazodai zvisiri pamutemo so isusu tonga tichiti aiwa mutemo unofanira kunge uchitevedzerwa ende mutemo unozikanwa aizvo inyaya yekuvanhu vanonge vachida kupidikudza mutemo nekuti vane masimba vachimashandisa zvisizvo vachiusa maset institutions akaita semacourts parliament neministry of local government kuita zvinhu zvakaita saizvozvo saka isusu tonga tichiti hapana munhu aifanirada akadzingwa hapana mp kana kanzela aifanirada akatombodzingwa nekuti vanhu vakasarudzwa nevanhu
mutongi wedare repamusoro vajoseph mafusire vakati vatendai biti vasettlement chikwinya vaimirira mbizo vawilliams madzimure vekambuzuma vashelisile mahlangu vaimirira pumula varegai tsunga vemutasa south navakutsvatsvapulu vaimirira ngulumane vadzokere kuve nhengo dzedare rehouse of assembly vachiti pdp yakadzinga vatanhatu ava haisiyo yakapinda mumubatanidzwa wemdc alliance mumwe wavaive vadzingwa ava vachikwinya vaudza studio 7 kuti hakuna chavanonyanyopemberera pamutongo uyu sezvo kasirike kutanga mutongo wekuti vadzokere pazvinzvimbo zvavo asi vachivharidzirwa nevanhu vasingadi kuti vamiririre vavakasarudza
hatina chatinonyanyokupembera judgment yavamafusire nekuda kwekuti haisiyo yekutanga yati maMPs eMDC Alliance akange apinda mualliance ari under PDP adzokere kuparliament kava kechitatu takambotanga tanzi tidzokere varukanda vakaapila tikazonzi tidzokerezve speaker of parliament akaapila iyezvo tanzi tidzokerezve hameno achaapila pakati pavo vanhu vasingadi kuti vamiririri vevanhu vakasarudzwa neruzhinji rwezimbabwe mumaconstituencies avo vadzokere muparliament
vachikwinya vatiwo chakavakoshera pari zvino kushanda kuona kuti mutungamiriri wavo vaNelson Chamisa vakunda musarudzo dziri kutarisirwa muna 2023.
Ira rava mudandare iye zvino ndandare iye zvino rava rokuti mukomana ngaapinde hake mukomana. Kana vaChamisa vasina kuenda kustate house, hazvibetseri kuva councillor, hazvibetseri kuva MP. Inongova remekedzo yavanhu vakavhotera mumbizo, vakavhotera kuHarare East, vakavhotera kuKambozuma, kutingonovamiriririrawo tipedzise kuti tigadzirire nyaya yekuti mukomana apinde, vaChamisa vapinde mustate house. Ndokuti macouncillors nemaMPs vashande zvakanaka munyika ine mutemo.
Mutungamiriri weMDCT vaDouglas Monzora vati havanei nemutongo wakapiwa nematare nezuro, uye vachiti havanei nezvinoitika kubato rePDP, uye bato ravo ranga risinei nekudzingwa kwevatanhatu ava.
Hatisiri isu takabvisa vabiki muparliament nevamwe vavo, vakabviswa nebato ravo rePDP. So isu hatinei nezvakaitika ikoko.
Munyori muPDP inotungamirwa namai Lucia Mativenga vaBenjamin Rukanda vanovaivo vakanyora tsamba vakamirira bato ravo rekudzinga nhengo dzeNational Assembly idzi vaudza Studio 7 kuti vanga vasati vaziviswa nemagweta avo zvakabuda mudare nezuro.
Ya, ndirina chokutaura at the moment nokuti handina zvandinazvo.
Vachibvunzwawo neStudio 7 kuti vachatambira here nhengo idzi, mutauriri wedare reNational Assembly vaJacob Mudenda vati vanga vari kuZimbabwe International Trade Fair kuBulawayo, uye vachazotaura nezvenyaya iyi kana vaverenga mutongo wakapiwa uyu. Muna kubvumbi gore rino, mutongi wedare repamusoro Justice Emmy Tsanga vakapa mutongo wekuti vatanhatu vadzokere kudare sezvo kudzingwa kwavo kwainge kusiri pamutemo. Asi varukanda vakabva vaisa chikumbiro mudare reHigh Court chekuti mutongo waJustice Tsanga usashandiswa. Mutongo waJustice Mafusire unokomekedza kuti vatanhatu vadzokere mudare reHouse of Assembly. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Britain iri kunyevenutsa mitemo yayo inobata chirwere cheCOVID-19 zvikuru kunyika dzemuAfrica dzinonzi dzine chirwere ichi chakanyanya. Kunyange hazvo South Africa iri kuona uwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere ichi kuchidzikira, nyika iyi ichiri panyika dziri kurambidzwa neBritain kuti vanhu vadzo vaishanyire. Izvi zviri kuvhiringa zvikuru upfumi hunowanikwa kubudikidza nekushanya nekushanyirana kwenyika iyi, uye zviri kuvhiringawo veruzhinji vanoda kushanyira hama dzavo kuBritain. Munhu mumwe chete akafa nezuro uye vamwe vanhu gumi nevaviri vakakuvara nezuro wakare mushure mekunge mumwe murume arwisa nepfuti chimwe chitoro muTennessee nezuro masikati. Murume uyu akazowanikwa akafa mushure mekuzvipfuura ari pachitoro ichi. Muzinda weZimbabwe kuBotswana wakapa makambani emabhazi matanhatu mukana wekuti atange kutakura vanhu pakati peBotswana neZimbabwe, kunyange hazvo mabhodha achakavharwa. Shingirai Madondo anoti panyaya iyi.
Hurumende yakavhara mabhodha ayo nenyika dzakaitenderedza dzinosanganisira Botswana, Mozambique, South Africa, Zambia pamwe chete neNamibia munandira senzira yekuderedza kuparara kweCOVID-19, izvo zvakaita kuti vemabhazi ava vasare vasina chekuita. Kushaya chekuita uku kwakaita kuti varidzi vemabhazi aya muBotswana vasare vonhonga svosve nemuromo, izvo zvakaita kuti vakumbire muzinda weZimbabwe kuti uvape mvumo yekuti vatange kushanda. Mukuru anoona nezvematongerwo enyika nekuvandudzwa kwezvoupfumi pamuzinda weZimbabwe muBotswana vaFrancis Chimina vanoti varidzi vemabhazi ekwaElephant Transport, G&M Mambi Travel and Tours, JH Zikali Motorways, Madix Logistics and Travel Tours, Sabelo Transport pamwe chete neTP Transport vakapiwa mvumo yekuti vatange kushanda. Kunyange hazvo mabhodha eZimbabwe asati avhurwa, Vachimina vanoti muzinda wavo wakabvumira mabhazi aya kuti atange kufamba senzira yekudzivirira kupinda nekubuda munyika zvisiri pamutemo. Vanoti varidzi vamabhazi aya vanofanirwa kutevedzera mitemo yakadzikwa nehurumende yeZimbabwe mukuedza kudzivirira kupararira kwedenda recovid 19.
Saba iyo yakatotaura zvakawanda ndemondoaizakumaende covid mosaka vakapasa temo iyoyo vanogona kutabataiza hurumende.
Mukuru weGNM Mambi Travel and Tours vakubonwa mam Mambi vaudza Studio 7 kuti kambani yavo nedzimwe shanu dzakaita muonera pamwe chuma chemuzukuru mukukumbira mvumo iyi mushure mekuona kuti kune zvizvarwa zveZimbabwe zvanga zvoshaya chekufambisa pakuenda kumusha nekudzokera kuBotswana.
Yari makanyala neilo kuri kana
nyaya yedu yakabva pakuti kune zvizvarwa zveZimbabwe zvinogara muBotswana izvo zvinoda kubuda nekupinda munyika ino. Saka vaitinetsa siku nesikati vachibvunza kuti tiri kutanga kutakura vanhu rini, izvo zvakaita kuti tiise chikumbiro chedu kumuzinda weZimbabwe.
Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chinogara mumusha weHabane uyo uri pedyo neguta reHaburoni muBotswana, muzvare Sarudzai Furirai, vanoti urongwa uhu chabatsira Samare sezvo dambudziko rechekufambisa ranga ronetsa zvikuru.
Zvinhu zviri kufadza zvakanyanyisa kuti tizive kuti mabhazi akutanga kuchifamba kuenda kuZimbabwe. Zvinhu zvazvakationera zvikuru vamwe sesu tisina mota zvanga zvisiri nyore kuti tiende kuZimbabwe. Zvakafanana nekuti taichiti ukafirwa nehama yepedyo tanga tisakwanise kuti unonosvika unobatana nevanhu nenguva zvataisiita mabhazi achifamba. Ava zvakationera zvisingatomboiti.
Nyanzvi dzeupfumi dzinoti kuvhurwa kwamabhodha kuchaita kuti vanhu vazhinji varurukirwe neupenyu sezvo vanhu vakawanda vachirarama nekutenga zvinhu kunze kwenyika izvo vanozotengesa munyika. Ndakamirira Studio 7 muFrancis Town, Botswana. Ndini Shingirai Madondo.
Munhau dzemitambo. Varairidzi vezvikwata zvenhabvu yepamusoro yePremier Soccer League kana kuti PSL vakagadzirira kudzoka kwemitambo zvekuti vatononokerwa nekutanga kwayo. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Varairidzi vezvikwata izvi vanoti vakagadzirira zvakakwana zvekuti vatambi vavo vakatomirira kupinda munhandare zvekare. Murairidzi weDynamos Tonerai Ndiraya anoti gadziriro yavo yasvika pamusoro-soro zvekuti mhuri yese yeDimbare yamirira kutanga kwemitambo iyi.
Vakomana vedu ndingati chikwata chedu chiri kufara zvikuru nekudzokera kubasa mushure mekunge vange vakagara uyezve vari kutarisira zvikuru. Saka aiwa vakomana vari kubva manyukunyuku. Nesuwo varairidzi vacho tiri kunzwawo manyukunyuku, management yese iri kunzwa manyukunyuku, uyezve vatsigiri vedu vari kufara.
PSL yaronga kuti makundano echibuku Super Cup adzoke musi wa29 Gunyana, mitambo yeleague ichitanga musi wa30 Gumiguru. Murairidzi weBlack Rhinos Herbert Maroa anoti panguva yekumiswa kwemitambo vakapa vatambi vavo hurongwa hwegadziriro hwekutevera zvekuti vamirira mitambo yemakwikwi.
Takapa vatambi vedu programu yekuti vaite vari kudzimba dzavo. Vaona panoda kugadzirisa vodzoka pane vane fresh mind uye vese vakaenda vakakuvara vodzeke vapore tikwanise kusimudza chikwata chedu cheBlack Rhinos tikwanise kupedza mwaka tiri pakanaka.
Blake Rhinos iri mugungano rimwe chete neTenards, Manika Diamonds pamwe neCranbourne Bullets makundano echibuku Super Cup. Asi murairidzi weTriangle Taurai Mangwire anoti iye nevatambi vake vari kuda kushandura matambiro avaiita mitambo isati yamiswa nemhaka yechirwere cheCovid 19.
Tange tisiri kutamba zvakanaka sechikwata mukombe makwikwi echibuku. Itarisiro yedu kuti pachaenderera mberi mitambo tichakwanisa kuzvisumudzira tigokwanisa kuenda kune chimwe chinhano chemakwikwi iwawa. asi zvinoda kushandirwa zvakanyanya tichigadzirisa mosho dzatanga tiinadzo.
Anorairidza Kenbon Bullets Lesbeth Saruchera anoti sevanhu venhabvu vanokwanisa kupinda munhandare chero nguva vachikwikwidza zvakasimba. Makundano echibuku Super Cup akamiswa nehurumende muna chikunguru zvichitevera kukwira kwehuwandu hwevanhu vanga vachibatwa necovid-19. Asi hurumende kutanga kwemwedzi uno yakabvumidza mitambo yese kuti itambwe mushure mekudzikira kwecovid-19. Murairidzi weHerentals Kumbirai Muti Wekuziva anoti zvasaririra kwavari ivo varairidzi kugadzira zvikwata zvinokunda.
Asi zvakanaka chose kuti mitambo yenhabvu idzoke. Zvasarira kwatiri sevarairidzi vezvikwata kuti tigadzire zvikwata zvinokwanisa kukombita.
Ndiraya anoti ari kufara zvikuru kuti nguva yekufadza vateveri vavo yadzoka.
Tichaedza nepatinokwanisa kuti titambe tifadze vanhu nyanya vanotitsigira.
Chikwata chinotora mukombe weleague chinobudirira kumirira nyika makwikwi eCup Champions League chinhano changa chiine FC Platinum gore rino. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Muimbi ane mukurumbira Mechanic Manyeruke anoti ane nziyo dzakawanda dzaari kunyora uye dzaachatsikisa munguva pfupi inotevera. Manyeruke uyo akakokwa neChristian Fellowship International kuTexas muno muAmerica anoti akafara zvikuru kukokwa kuchiitiko ichi. Ngatinzwei hurukuro yaaita naMarvelous Musanganya uye weStudio 7.
Kuchemera nokukura ndakura chose asi nokuda kwokuti ndinozvichengeta ndiri mushoko raMwari uye ndisina zvibatabata zvakawanda nokungodya izvatunhu tumwe tisingaiti zvakanaka. Ndosaka Mwari vachindichengeta nokukudza Mwari zvikuru kubvira kwandakabvira ndichingokudza kubva kuvabereki kusvikira pandiri pano nhasi. Ndakangodzidziswa kuti unofanira kunyara nyika kuti nyika igokunyarawo, unofanira kuve norudo kuvanhu kuti vagoitawo rudo kwavo. Zvino ndinofunga kuti ndokuchengetwa kwandiri kuitwa naMwari kuti vanhu vadzidze kuti kukudza hama dzedu dzomunyika muno nedzimwe nyikavo kwatinenge tichikokwa tichitenda saizvo tiri kuno kuAmerica zvakanaka izvozvo zvinopisa mazuva akawanda panyika nokuda kwokuti unenge uchigamuchira vanhu sokuuya kwa ane munguva ndinobvunzwa haunesi here nokumhoreswa mhoreswa nokutorwa torwa mapicture murodhi zvakadii zvikadii. Haunete here nazvo? Ndikasi kwete, handinete nazvo nokuti vana vaMwari ava vanenge vaita mufaro vakasangana neni nokuti ndinogamuchira vanhu sokuuya kwavanenge vaita kwandiri. Saka ndinongofanira kuramba ndakadaro kusvika Jesu andidzokera.
Kungotisanhurirawo rimwe rezvinkatiozwa kune avo vangada kuzwa kuti vachiri kugona here baba Manyeruka.
Ya, chokwadi ndichiri kugona.
Imba iti
ndakukurudzirai chipo chinoti anosimudza marombe kubva muguruva.
Anga ari muimbi ane mukurumbira Mechanic Manyeruke achitaura naMarvelous Musanganya uye weStudio 7 ari kuTexas muno muAmerica. Muchirongwa cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa zviri kuitika munyika. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa zvanga zviri munhau dzanhasi. Nyanzvi mune zveutano dzonetsekana nekukwira zvakare kwehuwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere checovid-19 zvikuru muzvikoro. MDC Alliance inoti dai mitemo ichitevedzwa sezvairi, hakuna nhengo dzayo dzingadai dzichidzingwa muparamende. Varairidzi vezvikwata zvenhabvu yepamusoro yePremier Soccer League vanoti vakagadzirira kutanga mitambo yenhabvu mwedzi unouya. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kuStudio7@vowenews.com. munokwanisa kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Soko izika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, selamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC. Namukelanga injabulo ku Studio 7 walwesihlanu mhla ka 24 kuMbandula 2021 ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje.
Ilaleli elabantu asebesa kule ngokuhlanya we COVID lesa ngoba wani uyimbangela yalokhu ukuthi kwakungazange kulungiselelwe kuhle ekuvuleni kwesikolo lapha.
Lanxa uhulumende esithi abantu bengakhathazeke ngokukhuphuka kwenani labatholakala bele COVID-19 ezikolo, ababalisi bakhala ngokuthi umomo mobe kakhulu kulezi ndawo.
What we are, the army, we are the police, we are everything. Ekhuluma engumongameli ezekhohliwe ukuthi amandla okuphatha ilizwe kumele ahlukaniselwane ngezigaba zazo zontathu. Kwenza ukuthi abanye bethu singakukholwa khona lokho asekukhulume efolosi.
Umongameli Emerson Mnangagwa uthi uhulumende wakhe kangeneli emsebenzini wabomahluli, njalo indlela abakhethwa ngayo iqondile ngoba basevinywa emphakathini kuma public interviews. Uhlelo Woza Friday kuliviki sileqembo elilamalunga angamajaha wodwa acula umdumo wesicathamiya ahamba ngegama lokuthi amaqaqa. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo. Inani labantu abatholakala bele COVID-19 elizweni jikelele likhanya lisehla ngokukhuphuka kwenani labantwana lababalisi abatholakala belegcikwane leli ezikolo selokhu zavulwayo mhla ka 30 ngenwe bele COVID-19 ngokutshona kwelanga layizolo kuphela ezikolo elizweni beliphezu kwenkulungwane eyodwa i 1.2000 kuthi elababalisi liphezu kwekhulu i 131. Iningi labatholakala belegcikwane leli ngabasezikolo zemaphandleni. Ugatsha lwezempilakahle luthi ngokutshona kwelanga layizolo phakathi kwabantu abangamakhulu aphezu kwamathathu 330 abatholakale bele coronavirus elizweni abaphezu kwamakhulu amabili 229 ngabafundi lababalisi. Isikhulumeli sogatsha lwezempilakahle umnumzana Donald Mujiri utshele iStudio 7 ukuba uzulu wayengakhathazeke ngalumbiko ngoba uhulumende wenza konke okusemandleni akhe ukubona ukuthi leli gcikwane alidali umonakalo omkhulu ezikolo. UMike Hove Studio 7 uxoxele unkosazana Sokoluhle Ndlovu ongumbalisi ukuze sizwe umbono wakhe ngalolu daba.
Asebesa kule ngokuhlanya we COVID lesa ngoba wani uyimbangela yalokhu ukuthi kwakungazange kulungiselelwe kuhle ekuvuleni kwesikolo lapha. Uhulumende akazange alungiselele kuhle lapho kuba yinto nje eyapho kungani abantu babanjengamandla ukuthi zivule isikolo sazeeaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Kodwa yena uhulumende Mandlovu uthi wafaka impahla yonke efunakalayo ejonge ukuvikela ukumemetheka kwe-COVID-19 uthi abantwana besikolo ama-mask PPE balayo njalo ama-testing facilities esikolo wonke okufunakalayo kukhona kuyini elikubonayo esikolo ikakhulukazi emaphandleni
Ayithina esikole lapha thina akunanto efike ebhathise esiyibonile. Uhulumende asenzenzeke ngakho ekufakeni into ezingavikela ikhuhlane lo ngoba kunje sesikhuluma abanye abantwana ikakhulu abantwana basemaphandleni abanangitho amamaski lawo. Amamaski basele kuthiwa umnyaka ophelileyo. Uyabo umnyaka wesikole umnyaka ophelileyo ngo-October. Lonyaka nxa kuthiwe kwezinye isikole kudadile ezifunele zisemaphandleni konke lokhu asikakuboni.
njalo kuti uhulumende uti abazali babe yibo abakuthi impahla leyo yokuvukela iCovid bayayihlanganisa into ezinye zokuthi ezizaziza kodwa sisakhangele lapha abazali bathekeabaningi bevalelwe bengenzi ukuthi ngesikhathi kuvalelwa kwe-lockdown bengenzi lutho so angeke benelise ukuthi bafutise ukuthi bathole imalinezo zokuthenga into zokuvikeleka babhadale ama-school fees kunganzima ebazalini njalo futhi izikolo kunjebe zivalile izikolo zivalilekungenamali engenayo phakathi so isikolo sithenge ezinye izinto ezingabe ziqakathekile ekuqhubeni imfundo njalo sebesilela ekuthengeni into zethi lezi ezinjalo ezokuvikela i-COVID-19.
Sesikhangela-ke uhlelo lokuhlaba abantu ijekiseni elivikela i-COVID-19. Siyabona ukuthi uhulumeni laye useqalisile ukuhlaba abasakhulayo abaphakathi kweminyaka 13-18. Njengababalisi likubona njani lokho?
Thina njengababalisi siyakwamukela kakhulu lokhu ukuhlatshwa kwabantwana lobo ngoba kube kunzima kithi ukuthi sithi thina ngapha sihlabile ngapha sesiyaphinda siyahlaba umuntu ongahlabanga sikuloku siba nzima kakhulu kodwa thina into esiyalayo nje ukuthi abantwana ukuthi kuzaba yinto ezathi abantwana ukubanje ngamandla ukuthi bayehlala but sithi abantwana labo bebenza babelalo ukuzikhethela ukuthi bahambe bayehlatshwa ukuze sibe kuvikeleke konke mina umbalisi kuvikeleke konke kubale lomntwana esikolo
yabo bengicela ukuphosela amazaku okugcina
Right. Amanzi okugcina lapha kubabalisi abazali nabantwana yikuthi nje sekumele nje sijayele ukuthi i-COVID leyi ikhuhlanelokho zahlala silawo asazi ukuthi lapho zaphila khona kunini ngoba mukhuhlane lokhana ukuthi ukushele kuthakhatshana sizenge nami ababalisi abantwana nabazali asezigcinele kuhle silandele imiklomelo yafakwayo ukuthi siyilandele ukuthi sizivikele njalo abenelisa abalesifiso sokuyahlaba siyabakhuthaza ukuthi bahambe bayehlaba ukuthi bazivikele i-corona yalaba abahlabi kodwa yibona ukuthi banjali bayalandela iy'dilela ezizabavikela ukuthi bengabajengomkhuhlane njalo belandele ukuthi bengatheleli abanye lomkhuhlane uma sebengali bawutholile
Lo unkosazana sokoluhle Ndlovu ongumbalisi obexoxa ecingweni lo Michael Bewe Studio 7. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi uhulumende wakhe kangeneli emsebenzini wabomahluli njalo indlela abakhethwa ngayo iqondile ngoba bavivinywa emphakathini kuma-public interviews. Wethule amazwi lanamhla embuthanweni wabomahluli bamazwe wakumhlubulo wezansi e-Afrika we-Southern African Chief Justices Forum lomunye owabomabhalani obuqoqwe ngele-Zambia lele-Zimbabwe edolobheni le-Victoria Falls. Umphathintambo obona ngezemthetho umnumzana Ziyambi Ziyambi utshele lombuthano ukuthi imthethwandaba yonke elizweni izasebenzisa imitshina yobulembu obuthetha amacala ukwenzela ukwenqabela ukumemetheka kwe-COVID-19. Ekhuluma emhlanganweni ofanayo umsekeli kamongameli umnumzana Constantino Chiwenga uthe le Zimbabwe selenelisile ukuthi imithetho elikhulu lamachumi amahlanu i-350 ihambelane lesisekelo sombuso. Ukuhlaziya ukukhulunywa kulombuthano obulendikimba ethi Judiciary and the Technology in Africa sixoxa lomnumzana Thandeko Zintimkandla ingcwethi ecubungula ezombusazwe.
Aza akhulume khonoko umongameli kutsho ukuthi ubephendula inkulumo ezithize ezisolayo usethola-ke inkundla yokuthi azigeze kumba zama ukuzihlambulula kulezo nkulumo ngenye imini ngizakhuluma ngesilungu wathi we are the army, we are the police, we are everything. Ekhuluma engumongameli esekhohliwe ukuthi amandla okuphatha ilizwe kumele ahlukaniselwane ngezigaba zazo zontathu uhulumende i-executive iparlamende i-legislature le-judiciary lezi ebamba ezomthetho kwenza ukuthi abanye bethu singakukholwa khona lokhu asekukhulume efolosi njalo mhlawumbe njengoba lalo indoda yakomalaba ube phansi kwakhe ubezama ukuthi la umalaba athole isibindi lokukhupha inhloni ngalokho okwenzakalayo kuthiwe kwakumelanga ukuthi abe basemsebenzini inkundla yaphezulu ibisisithi hayi kulungile ukuphanyonisanga lutho. Eqinisweni indaba ingavela iye emthethwandaba kuyabe kukhona okungaqondanga olokuthi uMalaba wayekhethwe ngumongameli ukuthi aqhubeke esebenza isikhathi sesedlule. Kutsho ukuthi kwakuvele kuyingxabano ukuthi kwazala Nkomoni ngokunye uhulumende uyangenela sandla semfeni emaceleni yakhululazi ombusazweni. Siyabonakala
ubungabe kulinyathelo elihle yini ukuthi amacala athethwe kusetshenziswa imitshina yebulenjini ama-computers lokunye ukwenzela ukwenqabela i-COVID-19.
Kambe nxa kuyakhulunywa ngamacala la makhompyutha labo virtual labo bani bani bangaka abaza kwenelisa khona lokho. Asithi umuntu adale icala esemakhaya khonale kube sokuthi hayi weke wena uzange uhlala emzini wakumbe ngaphi sibe sikhuluma lawe ebulenjini hayi kakusebenzi. Kanti angithi nxa kuthoniswa icala kakulalelwa amazwi wodwa kuyakhangelwa lokuthi umzimba lobuso bomuntu ukuthini ngalokhu akukhulumayo. Njoba sikhuluma kathesi kunjenje kakula muntu okwazi ukuthi sigqokeni kumbe sigezile umba sigezanga kakukho emandleni abantu ukuthi bakubone lokho okuyinto nxa usemthineni. Sengitsho labafundile abantu bafundile lezi zinto zethekhnoloji enjalo ziphambili kakhulu ebantwini abaningi. Njoba ngisitshe ukucatha nje nge-COVID kungani uhulumende lokhu afuna ukukwenza kuye kulungile kakula COVID nxa sekusenziwa okwabanye sekukhulunywa nge-COVID bebegijima indawana yonke le ngempela viki leyana kulungiswa lokuthiwa ama-structures ezanu-P F. I-COVID yayivakatshile yini khonapho? Hayi umongameli uvele eZambia ukhetho lwenziwa kule COVID kwafa bani? Angithi kwafa bona ababa bevele befile.
Uyavumela nalo mnumzana Chiwenga ukuthi ngempela uhulumende usebenza gadalala ukuthi imithetho yonke ihambelane lesisekelo esitsha sombuso?
Hayi vele angivumelani laye ngitsho. Hayi angitsho yiphi imithetho akhuluma ngayo? Imithetho ethiwa ihambelana lesisekelo sombuso yile efuna ukufeza izifiso zakhe uhulumende lothiwa i-executive abakwazi yikho lokhu ukuthi kuthiwe kungabi lo u-running mate ka-president ye omama balingane labo baba ye kwathinithini. Kodwa nxa sesibuya ekulungiseni imithetho eyiyo ethinta impilo zabantu kusawamalanga njenge-devolution akulalutho. Bebekhuluma nje ukuthi bazikholisise ngoba ngabantu abakholisa uzizwa bekhuluma. Ubona nje ukuthi sona isisekelo sombuso sebesicutha-cutha nje bekhupha lokhu abantu kuyabaphambanise kubuseni bezama ukuthi bafake izigamba zalokhu abakufunayo.
Lowo ngumnumzana Thandeko Zintimkandla, ingcwethi ecubungula ezombusazwe esixoxelayo ekobulawayo.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930 6170 7270 6040 laku 15460 kHz ku-shortwave.
Umongameli Emerson Mnangagwa uthi abantu kufanele bakhululeke kakhulu ngoba uhulumende ulandela isisekelo sombuso selizwe njalo uyahlonipha ilungelo loluntu. Umongameli Mnangagwa ongahambanga lonyaka eNew York emhlanganweni we-United Nations General Assembly ngenxa yokumemetheka komkhuhlane we-COVID-19 wethule umbiko lo izolo kumabonakude. Uthe kulesethekeli esiqakathekileyo esikunhlanganiso ye-United Nations esikhangelelwe ukuba siza kwethekelela eleZimbabwe ukuyahlolisisa umona owadalwa isijeziso zenotho.
My administration continues to entrench democracy, constitutionalism and the rule of law through sound legislation as well as fair and impartial administration of justice. This is indicative of our strides to achieve sustainable development by 2030. We remain available.
Uhulumende wami uqhubekela phambili elandela isisekelo sombuso welizwe njalo ehlonipha amalungelo kaZulu. Siqhuba imithetho ngendlela esiphezulu, sizimisele ukulalela abanye. Siyakuncoma ukwenziwa zinhlanganiso ezijiyeneyo namankampani azimeleyo. Bonke bafisa ukuba silandele uhlelo lwama-SDGs. Okwamanje sibhekane le-COVID-19 ebhidliza konke esikhangelela ukukwenzela uZulu. Uhulumende wami usevumile ukuba isithekeli senhlanganiso ye-United Nations sibuye eZimbabwe uzehlolisisa umona wezezo zenoto ezafakelwa ilizwe lami.
Of unilateral illegal sanctions imposed on my country. My government has approved the visit in October 2021 to Zimbabwe by the United Nations Special Rapporteur.
Lo umnumzana Emerson Mnangagwa obekhuluma emhlanganweni we-United Nations General Assembly. Kulabantu abaningi abathi uhulumende wephula amalungelo oluntu njalo wehluleka ukuqhuba ukhetho olungela ukuxelibezela. Asizweni umbono kamnumzana Dan Moyo odabuka eZimbabwe ohlala kwelemelika ngalolu daba.
Ispeech esinikezwe ngu-Emerson Mnangagwa e-United Nations siyakanisa kakhulu ngoba asitshengisi isifiso se-government yakhe ukubana bangenise utshintsho oluzothuthukisa ilizwe leZimbabwe. Esikubonayo nje ispeech esi-rehearsed esinga addressiyo ama concerns awelizwe. Ma kuyukuthi u-ED uzimisele ukuthi aziwe into ayikhulumayo njalo athole i-support kwamanye amazwe, I think kuqakathekile ukuthi mayithola ithuba elifana laleli elokuthi ashowcase akwenzayo ekhaya. Speech sakhe a focus on e-progress ayenzayo ekuthuthukiseni isimo sempilo zabantu eZimbabwe. Siyazi ukuthi inkinga i-problem eZimbabwe ikuthi i-problem e-legitimacy yokungavumelani kwama-party ngendlela ama-election aphathwa ngakhona, i-issue yama-human rights violations, i-issue yokunciphisa i-democratic space eZimbabwe, ama-electoral reforms, ama-media reforms, ukuvumela i-diaspora vote, konke lezo yizo izinto ezikhangelelwe ngamanye amazwe ukuthi ingabe ziyenziwa eZimbabwe ezitshengisa ukuthi sekulesifiso sokuthi kube lo tshintsho lwamampela empilweni zabantu.
Lo ngumnumzana Dan Moyo isizalwane seZimbabwe esihlala kwelemelika obexoxa lo Gibbs Dube we-Studio 7 eseVirginia khonapha eMelika. Ngokusenjalo amabandla ezombusazwe aphikisayo kanye labenhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu bathi okwethulwe ngumongameli Emerson Mnangagwa emhlanganweni lo akusilo iqiniso ukuthi iZimbabwe izenzile njalo abantu bakhululekile. UMavis Gama usethulela lolu daba ngoceleyo.
Embikweni wakhe awethule izolo emhlanganweni owe-76th session of the United Nations General Assembly ngendlela zebulenjini njengoba engayanga eNew York eMelika lapho wenzelwa khona, umongameli Emerson Mnangagwa uthe eZimbabwe liqhubeka lithuthuka ngaphansi kohlelo lukahulumende lwe-Vision 2030. Kunje uMnangagwa uthi uhulumende wakhe sewasungula imisebenzi eminengi wathuthukisa ezempilakahle lezemfundo, kodwa osekuphazamisa lomsebenzi yisijeziso zomnotho athi zabekelwa ilizwe. Kodwa umsekeli wesikhulu umelise MDC Alliance umnumzana Felix Mafa uthi kulusizi kuba uMnangagwa angayatshela umhlaba ukuthi konke kumi kuhle elizweni.
Akula notho esilayo, bangathi inotho iyakhwela, so thina singalamali yalapha eZimbabwe angithi imhlolo le bakithi, simkhize zimkhelele iZimbabwe ethwele nzima. Yikho ke sicela ukuthi lina linanzelele lingabi le ndaba lakho, kodwa lihambe liyerejista ukuthi ujaha engene. Yiyo into engenza ukuthi iZimbabwe iqhubeleke, iqhubeke kuhle, ibe lombuso wabaningi esithi democracy.
Oqhubeke ekhuthaza uZulu weZimbabwe uMafa ukuthi aphatheke kukhetho oluzayo ukuze kube lenguquko elizweni.
Kube le msebenzi, kube lokudla, kube lonto zonke, hayi kumuntu omdala ozahamba ayihumtha amanga esithi eZimbabwe abantu bahlezi kudle. Lokho ngamanga, njalo sithi sizabona okuzawela kona indulo xaqaqa sobo uhlamanyosi 2023 yakuya ujaha uzangena
ingcwethi kwezokuhlalisana kukaZulu kanye lezomnotho umnumzana Masimba Manyanya ngomunye wabathi umnangagwa akakhulumi iqiniso.
We can't go and blame those people who are imposing sanctions on this country. We blame our leaders. The country is at a crisis, in a very deep situation of crisis.
Uyaqhubeka sisola labo ababekela ilizwe lezo zitshenziso zomnotho. Sisola inkokheli yethu, ilizwe lisenkingeni ngokwesibanga esibi kakhulu okungasalathemba nakancinyane. Isimo ezikolo, imithetho efakwa ehlangothini lwezemfundo nakwezempilakahle.
Umongameli Mnangagwa yena ukhethe ungayi eNew York ukuyangena mathupha umhlangano wenkokheli yamazwe omhlaba o-United Nations General Assembly UNGA. Emizameni yokwehlisa indleko ngalezi zikhathi ilizwe limelane lobhubhane olwe COVID-19. Owalonyaka umhlangano wesimachumi ayisikhombisa lasithupha o-76th session wenziwa ngaphansi kwendikimba ethi yona Building Resilience Through Hope to Recover from COVID-19, Rebuild Sustainability, Respond to the Needs of the Planet, Respect the Rights of the People, and Revitalize the United Nations. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Live Talk namhlanje sikhangela imizamo yokulwisana le COVID-19 kanye lokuqhubeka kohlelo lokuhlatshwa kwabantu ijekiseni yokuzivikela kulomkhuhlane. Abaqeqeshi bomdlalo wenguqu bamaqembu adlalela esigabeni se-Premier Soccer League PSL bathi sebelungiselela ukuphindela kumdlalo wenguqu enkundleni ibukelwa nguZulu ngemva kokumiswa okwesikhathi eside ngenxa yokuqhamuka kobhubhane le-COVID-19. UPraxedes Jeremiah sethulela lolu daba.
Abaqeqeshi balomdlalo bathi bona kade baqalisa ukulolonga abadlali babo emalungiseleleni nokuphindela kwalo mdlalo wenguqu ezinkundleni ezithiyeneyo zelizwe. Abaqeqeshi bamaqembu afana le-Highlanders bathembise abalandeli bephuso isikhathi esihle sokulibaziswa yilo mdlalo. Owe-Dynamos yena uTondera Indiraya utshele iStudio 7 ukubana amalungiselelo awedimbari kuphindela enkundleni asekusibanga esiphezulu njalo abalandeli babo sebelambele ukuyabukela lo mdlalo enkundleni hatshi kumabonakude. Abenhlanganiso elawula imidlalo yenguqu yezinga laphezulu e-Premier Soccer League PSL sebehlele ukubana imidlalo yomncintiswano owengezo ye-Chibuku Super Cup iqale ukudlalwa kususela ekupheleni kwayo nale inyanga kaMpandula mhlaka-29. Uthi imidlalo ye-league yona iqale ekupheleni kukaMfumfu mhlaka-30. Umqeqeshi weqembu le-Black Rhinos uYebethi Marowalayo utshele iStudio 7 ukubana bona njengeqembu kabazange bami ukulolonga abadlali babo ngendlela ezithiyeneyo ezazingeneliswa ngesikhathi kulandelwa iziqondiso ze-COVID-19 lockdown. Ngakho-ke labo sebelungele ukungena enkundleni yiloba yisiphi isikhathi. I-Black Rhinos isesibayeni esigoqela amaqembu abalisa i-10X, Manika Diamonds, Electron Bone Bullets, emncintiswaneni wengezo eyeChibuku Super Cup. Kodwa ke umqeqeshi we-Triangle uTaurai Mangwiroi uthi yena labadlali bakhe bahlele ukuguqula ukudlala abakade bekwenza ngaphambilini kukumiswa kwemidlalo yenguqu elizweni ngenxa yokuqhamuka kobhubhane olwe-COVID-19. Imidlalo yomncintiswano wengezo yeChibuku Super Cup ike yasungulwa ngohlangula lonyaka kodwa yagcina imiswa ngesikhathi somqando ngenxa yokuqonga kwenani labantu abakade sebefunyanwa bele-COVID-19 okubangele ukubana uhulumende aqinise iziqondiso zokumelana laleli gciwane eze-lockdown zisuka ku-level 2 zisiya ku-level 4. Kodwa-ke ekuqaliseni kwaye nale inyanga kaMpandula uhulumende wazise ukubana ngokubona inani lasebebanjwa i-COVID-19 elizweni lisehla useekethisa iziqondiso eze-lockdown. Le midlalo etshiyeneyo egoqela inguqu layo isizavunyelwa ukuphindela ezinkundleni elizweni lonke. iqembu elizene lisawudlala kahle likhokhele kuluhlu lwamaqembu adlala ku-PSL yilo elizamela ilizwe emncintisweni omnyaka ozayo wamazwe wezwekazi le-Africa we-CAF Champions League okuyisicoco ebesiphethwe leqembu lenguqu ele-FC Platinum lonyaka. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland khonapha eMelika ngingupractitis Jeremiah.
She was a Friday, my darling. Was a Friday, I'm seven to forget.
Uhlelo Woza Friday kulivikisi leqembu elilamalunga angamajaha wodwa acula umdumo wesicathamiya ahamba ngegama lokuthi amaxaxa iqembu leli licula likobulawayo. Asizweni okuningi kuvela kumsakazi weStudio 7 uEzra Chisasibanda.
Sidlulile ezinkingeni ezenkulu sikhale zonke izinyembezi. Sidlulile ezinkingeni ezenkulu sikhale zonke izinyembezi. Sibabonile betishiya abathandekayo. Sibabonile
Leli qembu lidlama langabi njalo alilasikhathi eside libunjiwe. Indlela abacula ngayo iqathamiya kuqumbaqumba abalandeli banomculo abaningi.
Nawe polio awu mayemba bo. Nawe COVID-19 labeshiya singasela bani.
Ukhulekani Mkandla ukhokela amaqaqa nguye omele iqembu lakhe namhlanje. Yekela size imbali yakhe kancane.
Mina ngizalwa le kogodla komahlaba ithwale emulini yakomkandla ngosidumisile intombenhle kakhulu engiyithanda kakhulu. Kanti ke kuleze zomculo ngicula leqembu okuthiwa ngamaqaqa. Ngingumholi walo lelo qembu okuthiwa ngamaqaqa okuthi ukuthi abantu abaqhansa intaba. Kusho ukuthi mina nje ozomculo ngiqale khona ngo-2005.
Lalani mokutula, siyo nana weza.
Lalangawe malaria.
Lalani mokutula,
mama. Angu siti fata fata ngukunjwa kwa nilikambu mkanda.
Iqembu lelo okuthiwa ngamaqaqa lisungulwe ngomnyaka ka-2018 bengise South Africa ngalesi sikhathi. Kwathi ngo-2020 sengilapha ekhaya ngahlangana lendoda okuthiwa ngu-Opti wakomoyo elilunga lamaqaqa. UMohawumalima ngomunye wangkhona, uJabulani Nyathi uzobuya umlondolozi wakoDube, uMoses wakomasuku, kanti futhi kubuye uStanley wakompofu. Yiwo la madoda engisebenza lawo.
Emphakathini sekonakele bo. Sekonakele. Emphakathini sekonakele.
Ukhulekani wathanda ucula esemncane njalo uthi kukhona abamthunukayo wazizwa laye esiba nomdlandla okuba ngumculi. Nakho-ke sebecindezele umculo wabo.
Ngiwubone kubomalume bami xa likhumbula iqembu kuthiwa libuthwe lingcwele. Ngasengufunzwa kakhulu senguze ngiwuthande iBlack Mambazo toka ngiyengeza ngufihle. Iqembu lele lamaqaqa manje lincindezele i-album yokuqala ka-2021 ukuthiwa libhodi elishisayo. Silama singles futhi amanye angu-6 ethi yona Isiphofu, Nkosi and Disability. Ikhona futhi enye ethi Umntwana wasekhaya.
Nababulali
awu madoda
ukusalakala kwemsebenzi sewulethu bukebeni mphakathini.
Umbona kaMkandla leqembu lakhe bathi badinga usizo kini balaleli, thola ukuthi litholakala nga.
Siyatholakala ma ule event yakho outdoors and indoors, imishado, ama-festival, ama-party noma yini, sikhona ukuthi sifake ismayile empilweni yakho. Uyasithola konke ama-social media platforms, iTwitter uyathi amaqaqa music, Facebook amaqaqa music, Instagram amaqaqa music. Sibe sisikhona futhi kuWhatsApp nanxa ufuna ukusifonela. Ngibize inamba
0771-903-259.
Ngiyabonga.
Umculo ongenamachachu uculwe ngamazwi avevezelayo uyahlakaza njalo ubusisa abantu abaningi. Amakata, hiyo besila wakutelo. Huza! Woza Friday na mtande. E, ansa izi ya pezulu.
Ya kamori mkose, santi anivela.
Libela mpela sonde ente. Ika mwana mweze, Jesus Banda.
You are your lion.
O King of Changi.
King of Changi. You are your lion.
Because
when I was walking alone in the Changi,
I came across
the hungry leopard.
When I saw umculo weqembu elibizwa ngokuthi amaqaqa bona abacula umdomo wesicathamiya. Singakehlukani esikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela lanxa uhulumende esithi uzulu engakhathazeki ngokuqansa kwenani labatholakala bele COVID.